Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu kurume 6th 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogram ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi program yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kuno garo miti nekucleanawo kune kumwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kudzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muhurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Guta remutare royambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara panzvimbo iyi. Asi nhengo dzeMDC dzakwanisa kutsvaira muAirport makare muchirongwa chekuchenesa maguta chavari kudaidza kuti tsvaira Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe. Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe.
Vachamisa avanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muAirport vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumo bata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC vachauton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muAirport ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogram ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi program yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kuno garawo miti nekucleanawo kune kumwe dzidzo. Saka tiri kukurudzira mamembers edu MDC kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weAirport Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navahwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muAirport uye mapurisa epaAirport Police Station atichitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi patenda pamhepo tanga tisati takwanisa kutaura navo. Vahwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muAirport ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuro ose aite basa ravo nemazvo sezvo makanzura ebato ravo ari wakasa rudzwa neveruzhinji.
Patora kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura. Hatigone kuti manhu vakavhota, isusu tiri vanhu veMDC torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana saka inofanira kukaunta makasos medu muchiitwa service deliver. Tora kuti mvura inge ichisvika kudzimba because hatidi kuti makansels aiuze excuse yana Munangagwa. Handiti ka ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba, ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achitiretwa ite council level. Handiti ka mayouth edu achipinda achipinda mabasa, isu kumusoro tichigadzirisa kuti voti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumacouncils kuti service delivery kuma councils atidi excuse hanika nyika yakashata but kana wapinda mu office uchidziva kuti ndo zviripo shanda.
Asi vamasunda vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuAppworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuAppworth vajelous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwe vacho ndivanoti vakarasa kana maprotector plaza vashandisa vana vatozoona chinhonga vachitambisa. Saka isusu tikuti tikabvisa marara aya zvinotibatsira kune vana vatinavo vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chajedzo kana dzikanaya tora dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya akupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura ndidzo dzinozoshandiswa nevanhu saka zvikukonzera urwere. Saka kune marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seAppworth.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vaMnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzeMDC disi dzanga dziri muAppworth dzichitsvaira vaMnangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi yemupandawana kwaGutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriro wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kutinzwe mafambiro aita zvinhu kwaGutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo reTwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vaMnangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwaGutu. vaMnangagwa vane urongwa hwekuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekuta nga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzira kurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza huori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuAppworth, ndini Thomas chiri pasi.
Guta remutare riri kuyambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Loida Moyo anotipanya iyi.
Kanzuru yemutare yakazivisa vagari kuburikidza negwaro rayakanyora ichiti ichambomira mabasa ekutakurwa kwemarara kudzimara yawana mafuta edzimotokari. Mutauriri weguta remutare vaSpring Mutiwi vanoti sekuomerwa kwakaita nyika yose nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kanzuru yemutare iri parumhanhanzombewo zvekuti mabasa ayo ose anoda motokari ambosendekwa.
Gore mafuta rakatarisana nenyika rakonzera kuti seguta remutare tinge tichitadza kutora matano takura marara pamwechete nekuenda kunogadzirisa pombi dzine dzesuwa pamwechete nepombi dzinenge dzabajuka dzemvura. Pari zvino kutaura kwatiri kuita motokari dzedu dzeservice delivery hadzisi kukwanisa kufamba nekuti hapana mafuta ekuti dzinge dzichiita basa irero, zvichireva kuti basa zhinji ratinofanira kunge tichiita sekanzuro pari zvino tatadza kuti tiriite nedambudziko rekushomeka kwemafuta.
VaMutuyi vanoti vagari vasarasara semarara kunyange pasina anouya kuzoatakura mumisha inogara veruzhinji.
Nharaunda dzedu dzinge dzakachena. Vanhu tinokurudzira kuti vasarasa marara pese pese, asi kuti vamirire kuti patinenge tazowana mafuta motikari dzedu dzava kufamba tizenge tichitakura nemwero. ndingati ndoda mudziko rawira kanzu reguta remutare
asi vagari vemuguta remutare vari kudya marasha vachiti kanzuru yavo inofanirwa kuona zvekuita nedambudziko rayakatarisana naro mumwe mugari wemumusha wehobhouse vaandrew gatawa vanoti kanzuru yava kuisa hutano hwevagari panguva yakaoma
zvinhu zvatingatotiomerawo pasituation yarikatikuzanzwanazvo vakabudisa mukanzuro asi ayo mabinal supposed ngachiti kutakurwa nguva nenguva kutirira hutano hwevanhu vana muziva tsvina kana nguva chengete tsvina pamba zvinhu zvinofanira kunge zvichitakurwa regularly on daily basis kana zvinzi friday handioni senge pazvinhu zvakashata izvo saka yei pane vanotiomesera
mumwe mugari wemuguta remutare vaandrew kaiya vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti kanzuru yavo yawaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti marara agare achitakurwa
emabhini kana sekwanisi kutakura mabhini ngavatore ningirini ivo vachiti havana fiyo sazvovati nguvangodzore usa yacho ese ingoshande bhoza hapana kwatinokwanisa kuisa chii mabhini achitei chimarasirepi ndo zvinokonzesa zvirwere zvakawanda ende zvine zvirwere zvakaitongwa nacorona vairus izvi saka mabhini tikagara takaunganidza futi idambudziko futi ngovangobvumire maus acho atase ashande zvirizvo kana kuti gavhumendi ngaiprovide ningirini fiwe yacho kune vekanzuro sezvavangoita kumazupwe uwowo i think ndo pfungwa ingati ingashandiwe
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekusatakurwa kwemarara kunoita kuti zvirwere zvikuru zvemanyoka zviputike munzvimbo dzinogara veruzhinji mamwe maguta akaita segweru nebhulawayo anonzi akatarisa nawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari zvoisa upenyu hwevagari vakawanda munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa neutsvina munharaunda dzavanogara ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nedanho rarinoti riri kutorwa nehurumende rekumanikidza varayiridzi kunyora mafomu arinoti ari kuda kushandiswa mukubata mari dzekufambisa zvitoro zvemauto kana kuti magarrison shops inove 2.5%. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti vakuru vezvikoro zvikuru vari mudunhu remasvingo vari kumanikidza varayiridzi kuzadzisa mafomu aya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZedius Chitiga sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu muzvikoro varayiridzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vafile mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi filai mafomu aya kuti tozokupai inonzi zenda namba mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengeswa kumagarrison shops. Vamwe zvavanonzi filai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa nemamwe departments emugovernment asina kuwanikwa navarayiridzi. But chikuru chinotinetsa isusu sangano romiri yavarayiridzi ndokuti vakapiwa mavhochas okuti vanotenga zvinhu hapana vakambobvisa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varayiridzi vasawanikwa vachita vending. Saka hationi sokuti either mavhochas kana kuti zvokuti tozokupa vendor number zvinhu zvine mandoro kwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava nechekuita nenyaya yei?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne 2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarrison shops anozobatsira masoja, mapurisa, maCIO nevekuprison service. Hurumende yakaita sokuti zviri voluntary ndo zvatiri kuona sokuti vari kunyebera varayiridzi kuti anenge asaina mafomu tete aya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakasina mafomu ega.
Iwo mafomu arikunziva nyora yava show azikuratidza here kuti izvi zvari kutaura nezvazvo
ana zvano taura kuti ndezvei anoda kuti munhu akomplete zita rake PC number ne ID number asi idzisana ngudzo dzinobva kuma headmaster kana vakutsanangudzira varairidzi kuti sei vachikomplete iyo ndo ari kutaura zvama voter number
zviri kuitika matunhu api vazhou
takazviona zvakanyanya kumasvingo asi kumashonaland east zvavako futi kumashonaland west zvavako futi uko vari kutaura zvama vendor numbers saka zvinoenda zviri kutenderera nyika yese
saka imi sesangano matanhu apa amuri kutora
isu takaita zvinhu zviviri chokutanga hurumende yaita 2.5 takanyorera kuhurumende tichiramba vamutume mwoyo vakapindura vachiti zviri voluntary isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary takazoenda kuarairi tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namahedmaster muzvikoro saka ndoo matanhu atinoona sekuti tingatora tozomirira kuona kuti zvinozoita sei asi ndinofunga kuti sesangano rinomirira varayiridzi taita zvese zvinopa kuti kana murayiridzi ane pfungwa anofunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarrison shop
vanga vari mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti matano akatorwa nenyika iri pakati peAfrica iyi kubva kutanga kuonekwa kwecoronavirus kuChina aibatsira kuona munhu wekutanga ane COVID-19 munyika iyi nhasi. Vakuru muhurumende vanoti chirwere ichi chaonekwa mune chimwe chizvarwa chekuFrance chakapinda munyika iyi musi wa24 kukadzi. Dunhu reMaryland rave rechina muAmerica yose kutora matanho echimbi chimbi zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hwecoronavirus muongororo nhatu paratidza kuti vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri. Vakuru muhurumende yeAfghanistan vanoti vanhu vangangosvika 32 vaurayiwa vamwe vangangosvika 60 vakakuwadzwa nhasi apo varume vanga vakapakata zvombo varidzira futi pane mumwe musangano muKabul vanga uchipindwa nevakuru vakuru vanopikisa. Komiti yeParamende inoona nezvenharaunda iri kukurudzira kuchengetedzwa kwakanaka kwematoro ichiti nyika ikasaita izvi iri kuzvisikira moto muziso. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vatapera saizi vati ongororo yavakaita inoratidza kuti matoro ari munjodzi munyika. Vasaizi vati sedare reParamende vakaona kuti panoda kushandurwa mitemo ine chekuita nenharaunda kuitira kuti ibatanidzwe pave nemutemo mumwe chete unochengetedza matoro. Vasaizi vatiwo vari kukurudzira kuti kuumbwe komishini inotarisawo zvekuchengetedzwa kwenharaunda.
Saka takaona zvakakodzera kuti tinyatsotarisisa ndokuona kuti dambudziko rakakurisisa. Asi taona kuti rakakurisisa takaonazve kuti panoda kuti pave neshanduro mumitemo yedu. Nekuti zvese zviri kuitika izvi tine mitemo iripo, tine Urban Councils Act, tine Water Act, tine Environmental Management Act. Asi tiri kuona kuti zvinhu zvirikungoitika pahasi mitemo uripo. Saka taona kuti zvakakosha kuti zvese izvi mitemo yedu ibatanidzwe tive nemutemo mumwe chete unoita kuti unyaso protekta kana kuchengetedza mawetlands edu tisaite dambudziko. Nekuti tikaona takaonawo zvakare zviri kuitika kunana Kenya kuti ana Kenya vanongoisa max nzvimbo iyoyo inenge yakatsogadzirwa kuti haisi kuzomboitwa anything because inenge yaonekwa kuti itsewetland. Saka naizvozvo with our partners takaita marecommendations atakaisa pasi atakakurudzira minista wedu dei panga pakwanisika kuti pave nedare kuti commission inenge ine vanhu vanoziva nezve environment vanhu ivavo vobva vapihwawo masimba just like zvakangoita Zaki zviya kuti vanenge vachitarisa nyaya dzeenvironment idzodzi
vasaizi vati mumatoro muri kurimwa muri kuvakwa dzimba zvekuti izvi zvikaramba zvichiitwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura zvachose
saka kana tisina kugadzisa nyaya iyoyo it means kuti kwatiri kuenda tiri kukanganisa upenyu hwedu kwatiri kuenda tiri kukanganisa even upenyu hwevana vari kuzotevera nekuti tichapesera tisisina even mvura tisisina even imawetlands iwaya notiri kuona kuti also pese pese pakungorimwa and izvozvo zviri kuzoisakuta also kuti mafertilizers atiri kuisa mumaminda imomo muno muHarare ari kuenda kuna namukuisi ari kuenda kuna nareki chiwero izvo zvireki chiwero sekunzwa kwatakuita ya 20% silted saka with that it means kuti chakaramba chiine matambudziko especially muno muHarare kuti yakundikana kuwana mvura yekutingawana
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Wetlands Trust vaCelestino Chari vati zvakabuda mutsvagiridzo yeparamende ndizvo vanogaro kutaura zvekuti matoro haasi kuchengetedzwa munyika vachari vatiwo vanowirirana nepfungwa dzakabuda muongororo iyi zvekuti zvakakosha kuti paisiwe miganhu mitsva yamatoro
kuda kuti ministry neenvironmental management agency vange vachikwanisa kunge vachibuda neyatinoti isusu wetlands map inotarisa kuti mawetlands atinawo akamira sei muzimbabwe mese akadaro vomagazeti kuda kwatingati kumachengetedza kuda minista vodeclare kuti dzindo nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa hadzifaniri kunge dzichirimwa hadzifaniri kunge pachiitwa madevelopments akaita sedzimba kana zvikoro kana chimwe chinhu pamusoro pazvo
vachari vati ongororo yavakaita inoratidzawo kuti matoro mazhinji munyika ari munjodzi sezvo kumwe kwakatovakwa kumwe kuine urongwa hwokuda kuvakwa
hatinawo matoro hatinawo ese izvezvi hakuna kumira zvakanaka nekuti kune maplans kana uono uri kubvawo kumalocal authorities nelocal government vachiti vane zvavanokwanisa kunge vachiita mawetlands macho saka tofanira kunge tiri clear kuti zvinobvumidzwa nezvisingabvumidzwi mumawetlands zvinge zviri clear zvichiwirirwana kuda ndo zvoda kutarisa kutemo zvoda kutarisa zvakarekomendwa neparliament kuti
komiti yeparamende iyi iri kukurudzirawo kuti gurukota rezvenharaunda rimise kuvakwa pamwe nekurimwa kuri kuitwa mumatoro uye kugadzirisa matoro akakanganiswa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika musocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
Dennis, Harare. Harare kupi? Mm, Mount Abbey.
Ya, taurai tinzwe muri kuHarare kupi
Mount Abbey tatiti chirongwa chekutemesa nyika muvaguta izvi hationi chakaipa chirongwa chakanaka zvikuru tinotarisira kuti tinge tichitoenda mberi kuti maguta edu aramba aine utsanana
Mm-hmm. Imi makambopindawo machiri here kwamuri ikoko
takambopinda kachiri tiri pa 5-7 yavo takangoendamo nesamwari dzamuo dzandainadzo takangopindawo zvakanaka naka hatina kumboita any problem
saka imi semaonero enyu zvii zvamungataurawo vamwe vakatarisa vanenge vari kuti zvirongwa izvi zvingabatsire here nekuti vamwe vari kuti chiri kunyanyonetsa munyika inyaya yeupfumi izvi zvokutsvaira-tsvaira nezvimwe zvakadaro pari zvino hazvina basa munotii kune vanoda
Yeah, to some extent vanenge vari right but on the other hand ndiona kuti hatinga tichirongwa chekuti tave neutsanana tingamiswe nekuti upfumi hauna kumira zvakanaka hongu maproblems aripo awo asi zvekuti tive tinogadzisa maguta edu achena zvingamisi nezvozvo sezvo upfumi tinenge tichionesana tichigadzirikana vachipowo maideas kwete kungoshoropodza pasina maideas
muri kutaura naAlbert Barati ndiri kuBotswana
ehe taurai tinzwi
ndinoona kuti zvavari kuita zvokurambidza mutungamiri weMDC kukirina hazviri hazvive zvakanaka bcause kureva kuti nyika kureva kuti ndeye munhu wana isisiri yevanhu vese dai vagona kunge vamupawo pemichero yakuti aitiwo zvaari kuda bcause handidiwo vakirina kwa mpanda wana vamutiwa akirina kwepu wedi zange zviri nani sokuratidza kuti havasi kuda kuti mbote MDC ipinde papa zvirongwa zvezvino nyika ndeyavo vari vega saka
aiwa vachamisa varambidzwa kudyara miti kuepo
zvakangofanana kuti dai vangu vasiya vadyara muti wacho na zvakangofanana nezvaaita ukoko kwa mpanda wana zvakangofanana
galokola tikutaura nani turi kutaura nani taurai tinzwe o muri paiko kasi muri pa terminals
ona ka andavisa ka message ka ku studio ke zvino ndi kuditaura maonero angu vanhu vakunga gadzai zvino ndozwa sei kuzvika zvekenga kuti zvino manheru chandinzwa
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yacho yemakundano e2020 Africa Nations Championships aya ari kuitirwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanotungamira nhabvu veZifa kana kuti veZimbabwe Football Association vatora yambiro yekuti chikwata ichi chinola gadziriro yakasimba zvakadzama nekupa maWarriors nguva yakati wandei vari pamwe chete mukamba. Ishanduko huru kubva pane zvanga zvichiitika makore mashoma apfuura apo zvikatadze nyika zvanga zviungana mazuva mashoma shoma kwasara mitambo kana kuti makundano atange. Chimwe chiri kufadza ndechekuti kamba iyi haisi kuzokanganiswa sezvo mitambo yenhabvu yemunyika isati yatanga. Mongororo wemutambo wenhabvu vafarai kambambura vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti veZifa vadzidza kubva mukukundikana kwekare.
They say pachirungu failing to prepare is preparing to fail. Tai kana chikomlena ngomlena kuti akomana vanogona kushe nguva yekuti vanonge vachiita macombination. They have to have time to gel. Abazipa yarakidzawo professionalism for the time ever. Tinova aiwa maoko kwavari.
Atichave kudiwa sekutaura kwevaimbove mubati wepembe vasimu hamandawana ndechekupa chikwata ichi mitambo yekuedzana masimba nezvimwe zvikwata zvakasimba seZambia neTanzania izvo zviri kuendawo kumakundano aya.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Murairidzi wemaWarriors Zidraviko Lugo Rosic kana kuti Lugo aunganidza vatambi makumi maviri nevanomwe avo vachadzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu chikwata ichi chisati chasimuka. Asi paita kunyunyuta kuti vatambi vakaita sa Ralph Kaundera na Ronald Tio. Ralph wacho akatora mukombe wechipiri pamakundano eCastle Soccer Star of the Year hapo pavatambi vakasarudzwa ava. Vamwe vatambi vasarudzwa ndi Phineas Bamusi, Patson Jaure, William Taderera, Ian Nakati, Prince Duwe, Devon Chapa, Ishmael Wadi, Valentine Kadonzo, King Nadolo, Juan Mtuza na Kelvin Mazongwe. Zimbabwe inofanira kubuda iri pazvikwata zviviri zvichange zviri pamusoro-soro mugungano rezvikwata zvina rinosanganisirawo Cameroon, Burkina Faso neMali kuti endere mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvirango zvakawedzerwa negore neAmerica kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vavo muzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. ukuwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamira na Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.